Ah, mu constituency mangu marare wese matadambudziko remafashama emvura. Apinda muzimba zvisionekwe, sazvamboonekwa, ndikati muharare yese ino, kuti vanhu vakarara vanoona mvura yatozara, yatonyatsozara muzimba, yatopinda mumasofa, mumibhedha nezvimwe zvakadaro. Idambudziko rakaoma ratakaona musi wesvondo, pane mvura zhinji yakanaya. Zvichiwedzera pamusoro pemiti yakarohwa nemheni, ichivhara migwagwa, ichidonhedza mawaya emagetsi neemafoni, ichibvaendesa nemagetsiwo. Idambudziko rataona chaizvo izvi.
Dambudziko iri mungati riri kukonzerwa nei? Ingori mvura zvayo nje here kana kuti vanhuwo vane zvavari kuita kuita kuti dambudziko iri rikure kudai?
Ndingati zvemheni, hapana angamisiwo mheni kana ikafunga kurova miti nekudzirava zvakadaro inowanikwa, asi pane dambudziko ringasvo rinokonzerwa nevanhu kana nekanzuro. Pane miti inofanira kupota ichitemwa, ichichekererwa. Imwe yacho ndeyekanzuro, imwe yacho ndeyevanhuwo zvavo. Saka pane hapasi kuitika kupota kuchekwa miti. Asi dambudziko remafashama, ini ndinotarisira ndofunga kuti iri dambudziko remafashama iri haasi Mwari. Ngatisapei Mwari mhosva yekuti vanhu vapindirwa nemvura mudzimba. Tikuona guta reHarare rane nguva chaizvo risiri kukwanisa kupota richitsvaira ndikati kuchenesa madhireni emvura aya. Zvakatanga ndifunga kana makore masere apfuura, apo pakatangwa naminista relocal government, Minister Ignatius Chumbu, kurambidza kanzuro yeHarare kuti isapinze vanhu basa.